Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera wakanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chivabvu 17, 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. South Africa yokurudzira Zimbabwe kuti ive namutongi gava wekunze panhaurirano pakati pemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemapato anopikisa. Mudzimai akapfurwa marimwe zuro kuminda yemangoda kwamarange otaura zvakaitika. Nengo nhatu dzeMDC dzakarohwa muparamende nemapurisa dzoendesa hurumende kumatare edzimhosva dzichida kuripwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. South Africa nhasi yakurudzira Zimbabwe kuti ive namutongi gava wekunze panhaurirano pakati pemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nevatungamiri vemapata anopikisa. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pakuparurwa kwenhaurirano idzi uko kwaitwa nemutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi, mumiriri weSouth Africa muZimbabwe vamupaka mambete vakurudzira kuti nhaurirano pakati pavaMnangagwa nevemapata anopikisa dzitungamirirwe namutongi gava anobva kunze kwenyika.
For credibility, the leadership of Zimbabwe wishes to consider a facilitator from outside Zimbabwe.
Kuti zvigamuchirike, utungamiriri weZimbabwe unofanira kuona kuti paita mutongi gava wekunze uye isu takatozvipira kuti tikupei mazita evanhu ava vari muAfrica. Panguva ino tiri kuda kukurudzira vatungamiri vasiri munhaurirano kuti vapinde munhaurirano.
Political leaders who are not yet part of the national dialogue to join the national dialogue.
Kurudziro yeSouth Africa iyi inouya panguva iyo mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vachiti vari kuda nhaurirano navaMnangagwa, asi nhaurirano idzi dzinofanirwa kuve nhaurirano dzinotungamirirwa nemunhu anove mutungamiriri wemwe nyika kana munhu akambotungamira imwe nyika. Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti nhaurirano dzaparurwa navaMnangagwa hadzina zvadzinobatsira nadzo nyika, vachiti gakava riri munyika riri pakati pavaMnangagwa navaChamisa.
Nyaya dzese dzinhaurirano dzine anofambira, dzine munyai kana muzukuru anenge achikwanisa kuona mativi ese. Zviri kuitwa ava navaMnangagwa pari zvino kutungana kwembudzi, nokuti hakuna kwazvinosvika kuti munhu ataure ari ega. Hakuna hurukuro dzakambotangwa dzichifamba dzakadaro, hakuna hurukuro dzakambofamba dzakadaro gabudirira hadzibudiriri. Zvino hatidzi kuti vaMnangagwa varikuda kuramba vachiita izvi kusvika vanhu vodya makudo here nenhamo, nokuti nhamo iri muno muZimbabwe haichisina kumira zvakanaka.
Kunyange hazvo vaMnangagwa vasina kudoma zita ravaChamisa pakuparura kwavaita nhaurirano idzi, vakurudzira vemapato ose ari munyika kuti vapinde munhaurirano idzi, vachiti chinangwa ndechekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika.
Let us welcome to the big tent of unity, this tent of death.
Ngatiuye tese kutende yekubatana tiite chinhu chimwe chete. Ngatiuye tese kutende tiparidzire rudo, tiparidzire runyararo, tichiumba nyika yedu kuitira varipo izvozvi pamwe nevemazera achatevera.
Mutungamiri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe avava pamashoko ekupendera pakuparurwa kwenhaurirano idzi vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti vaChamisa vabatane nevamwe munhaurirano idzi.
Nyai haisi yedu yemalinders, ndiye maZimbabweans yese. Tinoda kuti tiuye pamwe chete sevatungamiri tikurukure kuitira kuti tiwane nzira dzekuti vanhu vewane bundusu munyika iyoyi. Saka isu tinoda kuti munhu wese ngaauye tibatisane ndima iyi. kuita kuti nyika yedu iendere mberi vanhu vewane upenyu hwakanaka vewane chikafu wane mabasa vewane zvese zvavanosuvira saka toda kuti munhu wese auye tipatsane nzima
Dzimwe nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzatataura nadzo parunhare dzati zvakakosha kuti vamunangagwa vazvininipise vaite nhaurirano navachamisa vachiti nhaurirano dzavari kuita nevemapato madiki avari kuwirirana nawo hadzina chadzichaburitsa chinokwanisa kuburitsa nyika kubva mumadhaka mairi asi vemapato madiki ava avo vanga vari pamusangano uyu vati zvakakosha kuti mapato anopikisa apinde munhaurirano idzi vachiti ndiwo mukana wekugadzirisa nyaya dzose dzinobata nyaya dzesarudzo pachine nguva izvi Tsinirwawo navaWillard Mugadza, vanotungamira bato reBethel Christian Party, avo vaudzawo musangano uyu kuti nhaurirano idzi dzinofanira kutarisawo matambudziko akatarisana neveruzhinji munyika, zvikuru sei vechidiki.
Nokuti hatirambi tiri vadiki forever. Saka tinoda kugadza nhaurirano zvigaro chengetedzani, asi paikonoma imborereka izvishoma zvishoma. Tikwatise.
Mapato ose gumi nemanomwe asaina chibvumirano chemashandiro avachaita munhaurirano idzi. Panga pane mubatanidzwa People's Rainbow Coalition unotungamirwa naamai Joyce Mujuru wanga wakamirirwa naamai Lucia Mativenga. Pata vabvunza kuti sei amai Mujuru vasina kuuya pachiitiko ichi. Amai Mativenga vati havazivi.
Isu takamirira bato. Atimiriri munhu. Takamirira institution. Ndiyo yatakamirira pano.
Saka kureva kuti amai Mujuru havasikuuya here havachapinderi munhaurirano
ndisati ndataura nawe izvozvo
Zvichakadai, vamunangagwa vati hurumende yavo yakazvipira kunanganisa mitemo yose nebumbiro remitemo yenyika, uye serwiyo rwavanogara vachiimba, vakurudzira nyika dzekumavirira kuti dzibvise zvirango zvavakatemerwa ivo nevamwe vavo vari muzano PF. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Kuratidzira kwekutsigira Ishe Felix Nhlanhla Ndiweni kwaenderera mberi nhasi muBulawayo mapurisa akachengetedza nzvimbo yaungana vanhu varatidzira ava kuitira kuti pasaite mhirizhonga. Taura Ishava anotipa nyaya iyi.
Vanhu vange vasingapfuuri makumi maviri vaungana pachiumbwa chamushakabvu Joshua Nkomo nguva dzekuma 10 mangwanani vachiimba pamwe nekupa mashoko erutsigiro kwenguva inoda kusvika awa rimwe chete. Kunyange hazvo mapurisa ange ari mumotokari dzekudzivirira mhirizhonga ange achitenderera panzvimbo iyi kuratidzira uku kwaenderera mberi zvisina mhirizhonga mukati. Mumwe wevarongi vekuratidzira uku vaJosepha Tunguluve vati havana kuzokwanisa kufora mumugwagwa sezvavange vakaronga vachiti vatyira kuti urongwa hwavo hwaizogona kuvhiringidzwa nevamwewo vanhu. Vatiwo vafara kuti vakwanisa kuratidza rutsigiro rwavo kuna Ishe Ndiweni zvisinei kuti pange pane vanhu vashoma.
Tiri kutsigira chief vetu vachifu Ndiweni. Who is standing for the people? Droda usenda message kuti isusu hatina kufara nezvakaitika kumambo it kuzi mayouth ezanupf akarova mambo. Zvino sina kuenda mushe nevanhu vakawandisa kunoku kumateveleland. So panapa nhasi tiri kuratidzira kuti we are in solidarity with the chief wetu.
Ishe Ndiweni vakakonzera mutauro munyika munguva pfupi yapfuura mushure mekunge vakurudzira kuwedzerwa kwezvirango kuhurumende vachiti haisi kuchengetedza mitemo yenyika. Izvo zvinotevera kugoverwa kwerimwe purazi riri munzvimbo mavo kwavanoti kwakaitwa zvisiri pamutemo. Mukati meBrazil mune gomo rentava zinduna iro Ishe Ndiweni vanoti rakakosha zvikuru kuvanhu verudzi rweChindebele. Mushure memashoko avo Ishe Ndiweni vakanyombwa nevamwe vakuru vakuru vehurumende uye vakadawo kutorerwa motokari yavo nevamwe vechidiki vanofungidzirwa kuti ndeve ZANU-PF. Vangu Luve avo vakakwikwidza vakazvimirira vega kuvemiriri weBulawayo South vakakundwa vati zvakakosha kuti hurumende iremekedze madzishe ose munyika isingavapinze mune zvematongerwo enyika.
Tiri kuti vanhu veZANU-PF vanofanira kurespekta matraditional leaders etu, not saying only Matibeni but everywhere in Zimbabwe, kuti also kana machief achirwira vanhu vavo we should support them because vari kuona zvinhu zvatooma kuZimbabwe. Vanhu asi kushanda, vanhu vari kufa kuzvipatara kukoko, so munanga vanofanira kuprotecta machief because ndio umambo wetu, the traditional leaders.
Gore rapera nengo yezano PF ishe Fortune Charumbira vakaudzwa nedare repamusoro kuti vafanirwe kunge vachiita zvematongerwo enyika mushure mekunge vabuda pachena kuti madzishe ose aifanirwa kutsigira zano PF. Asi pakataura ishe Ndweni pfungwa dzavo vakabva vatanga kunyombwa vachinzi vakange vave kuita zvematongerwo enyika izvo zvisina kuitika kuna ishe Charumbira. Bumbiro remtemo enyika rinoburitsa pachena kuti madzisha hafanirwe kuita zvematongerwo enyika, asi madzisha akarerekera kuzano PF anoita madiro ajojina pasina zvaanoitwa kunyange hazvo paine mitongo yedare inorambidza kuita izvi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Vanhu vaviri vanonzi vakafa, vamwe vakawanda vakakuwadzwa mushure mekupfurwa nevanochengetedza minda yemangoda yekambani yehurumende yeZimbabwe Consolidated Diamond Company kwaMarange nemusi wechipiri vachipomerwa mhosva yekuchera mangoda zviri kunze kwemutemo. Asi mumwe wevakapfurwa ndokukuwara, amai Linda Mulambo, vanoti ivo nevamwe vevakapfurwa ndokukuwadzwa muchiitiko ichi vakanga vasinei nezvekucherwa kwemangoda, vachiti vaitotsvaga huni musango risiri pasi pekambani yemangoda iyi. Amai Mulambo, ava vane makore 35 ekuberekwa uye vaine vana vana, vanoti magadha akavapfura haana kumbovazivisa kuti vakanga vapara mhosva yei uye ivo vakazongoona vatoe pasi vapfurwa. Vanoti vakazomhanyiswa kuchipatara cheMutare General Hospital, uko kwakazoonekwa kuti vakanga vaine bara mudumbu mavo mushure mekupfurwa nechepambabvu kudivi ravo rekuruboshwe. Ngatinzwei vachitsanangura zvakatora nzvimbo.
Ndanga ndakashanyira sisi vangu, ndivandanga ndakashanyira uko. Saka ivo vanoita zvokubika nzungu vachitengesera makorokoza aya. Saka takange taenda unotsvaga huni imomuya munenzichera makorokoza. Saka magadha akangouya isati zvizivika kuti magadha acho akaita sei kuti tori vaenzi ikoko. Saka indakatongozoonawo chii makorokoza akumhanya tikati asi kwaita chiko unzwa magadhi magadhi. Saka inini pandakazosimudza musoro kuti ndikarise kuti chii, ndakatongozonzwa bhuleti ndatoti ndafurwa ndapfurwa mupandisi yawo. Saka vanhu vakapfurwa time one vakawandisa zvokuti umwe akatofira ipapo, unzwa kuti umwe wacho kuti akatofa futi. Nekuti ndakabva ratongotakurwa mumanywanini kukliniki ndakatozotakurwa kubereka.
Saka bara ramuri kuti rakapinda mudumbu rakwanisa kubviswa here?
Ehe, vari operator vakaritsvaga pavainge vachiriona pasikanika, but vakazorishaya ipapo vakatozoriwanira mudumbu chaimu chaimu panogara chikafu paipai. Saka vakatozooparata katuu mudumbu imomo tirakwanise kuribata.
Vakakwanisa here kusvitsa kumapurisa nyaya iyoyi yekupfurwa kwenyu?
Mapurisa ewo ekwajadzwa ari kuziva kuti nguva yacho papasisina vaitya kundinonokera, kuti mapurisa ari ikoko akaudzwa.
Saka makakuwadzwa muri vangani vari pachipatara ipapo?
Indakatongoperekedzwawo nehama yangu, mumwe naumwe aisimudza hama yake. Saka vamwe aminoti varipi?
Makamuine vanhu vakawanda zvakadi munzvimbo iyo?
Vanhu vanga vakawanda kumaabauti 60 kana kupfuura. Hanimoziva makorokoza akawandisa ka asi mune mune vamwe vanhu vanenge vachitengesa vaya. Saka tatakangosangana unonge akawandisa.
Nzvimbo iyi iri pasi peZimbabwe Consolidated Diamond Company here?
Mune mishini imwe irimo mukati, but isu tine tiri kunze manje, hatipindi mumafaya gadhi muyamwe mavakaisa fenzi dzavo.
Vanga vari amai Linda Mulambo, mumwe wevanhu vakapfurwa nemagadhi eZCDC ndokukuwara kwaMarange. Vanga vari parunhare vari muchipatara cheMutare General Hospital neStudio 7. Asi mutauriri weZimbabwe Consolidated Diamond Company vaSugar Chagonda vanoti semaziviro avo munhu mumwe chete chete ndiye akafa pachiitiko ichi. VaChagonda vanoti magadhi avo akazotora danho rekupfuura vanhu mushure mekunge vave kurwiswa nevaichera mangoda ava zvichitevera kuridzira pfuti rutatu mudenga kwavakanga vaita. Vanotiwo gadhi akauraya munhu uyu ari kubatsira mapurisa mukuferefetwa kwenyaya iyi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Mapurisa ari kuferefeta nyaya yakaitika kumugodhi wengoda kwachiyadzwa, uko kunova nevanenge vachichera madiamonds zvisiri pamutemo. Vakanga vauya vakawanda chaizvo, vaisvika kuma 200-300. Saka pakaenda vakomana vedu vesecurity ikoko. Vanhu ava vanonzi vaka vavatoenda kumagadzi kuya vakabata mafoshoro vamwe vaine mapiki zvavanenge vachishandisa pavanenge vachichera mataimons. Saka tinonzi masecurity guards akaridza mudenga mabara anokwana matatu vachiita kuti vakomana vavabve pavainge vachichera zvisiri pamutemo, asi zvinonzi vakabva vatoenda kuvakomana ivava vasecurity vakabata mafoshoro nemapiki, zvinova zvakazoita kuti mumwe wemagadhi aiti inonzi pachirungu open fire vachitraya kuzvidefenda sezvo vakanga vaakuingwa nemafoshoro vachizama kuti havaende. Saka muchiitiko ichochi chinosuwisa pakazoshayika mukomana mumwe chete akanga achichera zvisiri pamutemo. Saka inyaya iri kumapurisa, vari kuserefeta kuti vaone kuti zvii zvakaitika uye zvakafamba sei. Saka isu tangomirira kuti tinzwe nemapurisa kuti vazobuditsa full report muchiitiko ichochi chinosuwisa.
Pane matanho here ari kutorerwawo iye gadhi wekupfuura munhu?
Tichitaura kudai, mukomana wedu wesecurity wacho akapinda munyaya iyi ane mapurisa ezvinezvi vari kubatsirana panyaya yekuferefeta.
Asi zvinonzi vanhu ava vaichera ngoda kwete mumwinda weZCDC asi kunze kweminda yenyu, sei makazotora matanho?
Kwavaichera inzvimbo isingafaniri kucherwa zvisiri pamutemo, inzvimbo inocherwa neZCDC yakagazetwa pamutemo kwatinoita mining. Ndosaka nzvimbo iyi ichichengetwa nesecurity, itori protected area.
Vanga vari mutauriri wekambani yeZimbabwe Consolidated Diamond Company vaSugar Chagonda vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vari kuratidzira muSudan nhasi vaungana vachinamata vari pedyo nemuzinda wemauto wemuguta guru reKhartoum. Izvi zvaitwa pasi peurongwa hwevaratidziri ava. Ava vari kuda kuti utongo huiswe mumaoko evanhuwo zvavo, kwete kuti hurambe huri mumaoko emauto. Vanhu gumi nevashanu vafa muguta guru reMali reBamako zvichitevera kuwedzera kwemafashamu emvura ayo ari kuvhiringa dunhu reSahel munguva yezhizha mudunhu iri. Masangano anorwira kodzero dzevanhu pamwe nemadzimai anorwira kodzero dzevanhu kadzi vari kushoropodzwa zvikuru zvichitevera kunonzi kukundikana kwavo kumirira kodzero dzevanhu kadzi vanenge vachishungurudzwa munyaya dzezvematongerwo enyika. Kirimu Dzamiri anotipa nyaya iyi.
Kushoropodzwa uku kunoitika zvichitevera kushungurudzwa kuri kuitwa mutungamiri weMDC Team Zvare Tokozani Kupi, avo vakaudza vatori venhavo kusanganisira Studio 7 kuti ndivo vava panyanga dzeMDC yose. Izvi zvakaitika mushure memutongo wedare repamusoro wakaturwa naAmai Edith Mushore wekuti kugadzwa kwakaitwa vaNelson Chamisa naInjinia Elias Mudzuri sevatevedzeri vava Morgan Tsvangirai muna 2016 kwainge kusi siri pamutemo. Mukuru weDivine Destiny Network Bishop Anselmo Magaya vanoti madzimai anomirira kodzero dzevanhu kadzi nguva zhinji akarerekera kumapato avanotsigira kwete kumadzimai avanomirira.
Madzimai ari kumakoalitions dzakasiyana siyana, madzimaiwo zvakare ari nhengo dzemamwe mapato. Saka allegiance yavo kana kuti kutendeka kwavo kana kuti loyalty yavo yakanyanyisa kurerekera kumapato kupfuura kurerekera kwayakaita kune vamwe vavo.
Bishop Magaya vanoti izvi zvakabuda pachena pana muzvare Kupi avo vari kushoropodzwa nemamwe madzimai anotsigira vaChamisa.
Saka ndomhaka muchiona kuti madzimai havagoni kusimuka kana nemujuru kana kuti Kupi vachizvidzwa nokutsoropodzwa, nokuti vanenge vachitsoropodzwa zvakanangana nokuti Mai Kupi kana kuti Mai Mujuru vapokana nemutungamiriri webato riri kutsigirwa kunyange nevamwe vakadzi. Saka ndinoona tichiri kure chaizvo chaizvo panyaya yakaita saiyoyo.
Vakadzingwa semutauro weMDCT avo vave kutungamira bato ravo zvarelead Amailinda Masarira Kaingidza vanotiwo vanoshungurudzika nezviri kuitwa muzvare kupi.
Ndinonzwa kushungurudzika kukuru ndichiona matukirwo nemashoropodzerwo ari kuitwa muzvare tokozani kupi pasocial media. Izvi zvinoratidza kuti mukati menyika yedu hatisati tasvika pachinhano chekugamuchira kuti tine bumbiro remutemo rinofanirwa kutevedzwa mungava mune zvematongerwo enyika kana mumatongerwo emumapato.
Amai Masarira Kaingidza vanoti vatsigiri veMDC yavachamisa vanofanirwa kuenda kumatare edzimhosva kana vasiri kufara nemutongo wakaitwa wekuti muzvare kupe ndivo vave vanofanirwa kufanobata chigaro chemutungamiri weMDC zvichitevera kushaya kwavatsvangira gore rapera. Amai Masarira Kaingidza vanoti vari kushamiswawo kuti sei madzimai anorwira kodzero dzemadzimai akangonyarara panguva iyo muzvare kupe vari kushoropodzwa.
Chinondishamisa zvakare kunyarara kweorganization anodila nemawomen's issues. Zvinoratidza kuti maorganization aya haasi pakumiririra kuchengetedza kodzero dzevanhu kadzi vari mukati mezvematongerwo enyika. Nguva ino haisi nguva yekuti titarise kuti mudzimai ari kutukwa ndiwe bato ripi, asi inguva yekuti tigone kunochengetedza vanhu kadzi vari mune zvematongerwo enyika kuti vasawanikwe vachinosangana nematambudziko akadai. Takaona izvi zvakare zvichiitika kuna Dr. Joyce Mujuru, zvinogara zvichiitika kwandiri nevamwe madzimai ari mune zvematongerwo enyika kusanganisira naJesse Majome naFadzai Mahere.
Munyori ane mukurumbira amai Joyce Jenje Makwenda vanotiwo vakadzi vanorwira kodzero dzemadzimai vakarerekera kumapato anoita zvematongerwo enyika uye vazhinji vacho havana hanya kana mwoyo wekubatsira mamwe madzimai.
Saka women's movement yakaita time yekuma90s yaiya tichinyatsove mafirebrand, but yezvinezvi I think yangove money making thing. But there are very few vatori vari serious chazvo kuti vari kumirira vakadzi.
So
havari linked to politics kumamwe political figures yekuti anenge chete chiitaiso.
Mutauriri weHouse of Assembly vaJacob Mudenda vanoti madzimai anofanirwa kufora achiratidzira kuti zviri kuitika izvi hazvienderani nezvakatarwa mubumbiro remutemo yenyika.
Vaise peaceful demonstration kuitira kuti nyika yese ione kuti kushungurudzwa kwemadzimai hakuna kunaka, kuri kupesana nechi nemutemo. Saka ndizvo zvamunofanira kuita izvo. Asi madzimai akaramba akanyarara, hatisi kunzwa kuti vachitaura kuti aiwa izvi hazvina kunaka kushungurudza vakadzi, kunyanya kunyaya dzenyika dzepolitics. Toda kuti madzimai vapinde murunyararo vasina kunyombwa.
Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriri weMDC team zvare Isabella Monzora kuti tinzwe pamire bato ravo panyaya iyi, asi mutevedzeri wavamuzvare kupe vaobhetu vanoti masangano anomirira madzimai akawanda haabudi pachena achipikisa kunyombwa kwevamwe vavo.
Nguva zhinji ndinoona vanhukadzi kunyanya pasocial media vachinyombiwa, vachitukwa nemamwe mashopu anonyadzisira anenge achinyorwa. Asi handisati ndamboona kana kunzwawo maorganizations anomiririra zvido zvemadzimai ende akawanda zvokuwanda zviya muZimbabwe achimiramira kudifendawo mamwe madzimai avo. Tinonzwa vakanyarara kuti zii kunyarara zvine mutsindo.
Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vakati bato ravo harisi kuzotadza kuita hope nemashoko amuzvare kupe ekuti ndivo vava panyanga, asi bato iri rinoti rakaunganidza magweta achange achitungamirirwa navatabani Mpofu kuti apikise mutongo waamai Mushore. Zvichitevera hurukuro yakaitwa namuzvare kupe neStudio 7 svondo rapera, vanhu vakawanda vakanyora mashoko paFacebook yedu vachizvidza muzvare kupe, vamwe vachishandisa mashoko asingaiti kuburitswa, asi vamwewo vachiti muzvare kupe vainge vaita zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Gurukota runoona nezvemukati menyika vaKaini Matema uye mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga vaendeswa kudare ramajistrate muHarare vachinzi vari penhengo nhatu dzedare reparamende dzinoti dzakashungurudzwa mudare iri nemapurisa nemauto. Nhengo idzi dzinoti dzakashungurudzwa dzichinzi dzakanga dzatadza kuremekedza mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pavakapinda mudare muna Mbudzi gore rapera kuti vanzwe kuparurwa kwebudget. varikuendesa vamatema navamatanga kumatare edzimosva. Ndisi sachigaro wemadzimai muMDC amai Linet Karenyi Kore, sachigaro webato iri muzvare Tawita Kumalo uye murongo wemusangano muMDC vaAmos Chibaya. Vatatu ava vanoti havana kuchingamidza kana kuremekedza vamunangagwa nekuvasimukira pavakapinda, vachiti vairatidza kusafara kwavo nemabatirwo akanga aitwa sarudzo, izvo zvakapa kuti vatore danho rekusacherechedza vamunangagwa. Vatatu ava vanoda mari inosvika zviuru zvipfumbamwe zvemadhora pamunhu mushure mekunge vakuvara apo vaizvuzvurudzwa nekumbunyikidzwa kuti vabude mudare. Nhengo dzeMDC idzi dzakarapwa mushure mechiitiko ichi. Hatina kukwanisa kubata vamatanga, asi vamatema varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti zvakaitika zviri pachena, havangadi kupedza nguva vachitaura nezvazvo. Vatiwo Studio 7 itaure nevakakwira kumatare vacho. Blessing Zulu Studio 7 abata gweta riri kumirira vatatu ava muzvare tinomuda shoko kuti tinzwe mafambiro ari kuita nyaya iyi kumatare.
Zvakaitika ndezvekuti Honorable Linet Karenyi na Honorable Amos Chibaya na Honorable Tabitha Kumalo vakarohwa nemapurisa nemasoja muParliament mushure mekunge vapiwa mhosva yekuti havana kusimuka pakapinda mukuru wenyika. Ivo ikodzero yavo sekuti muParliament pachezvapo hapana munhu anonzi akakosha kudarika mumwe. Vese vanenge varimo vanenge vakangofanana nekuti vese vanenge vari vamiririri uye dziri nhengo dzeParliament vachifanira kunge varimo. Saka ivo nekuramba kwavakanga vaita kusimuka, mapurisa akabva anzi navamudhende vasimuke vavaburitse panze. Vaona kuti ivo vaisateerera kuburitswa kwavaitwa panze, vakabva vavarova vakavatsika-tsika, vamwe vacho vachifuguka hembe. Chinova chinhu chinonyadzisa kunge chichiitika kuvanhu vane chinanho zvinokudzwa izvozvo. Saka ivo vari kuda muripo unobatsira kuti kunyadziswa kwavakaitwa uku nekurohwa kwavakaitwa uku zvinge zvine kakuripa uye kudzidzisawo kuti kana vanhu vari muParliament vanofanira kunge vachikosheswa zvakafanana uye kukudzwa zvakafanana pasina kuti uyu mukuru kudarika uyu.
Vamuri kuendesa kumatare havati vapindura here?
Mapepa takatomaendesa kare kumatare edzimhosva, masummons akatoendeswa vakatopindura kuti vainge vachida kuzodavirira nekumiririra mapurisa iwaya vakanga vazviita. Tangumirira kuti chinyaya chirambe chifamba kuenda mberi tizosvika patinonzwika kumatare kutinzwe kuti dare richavapa here mari yavari kukumbira ichoyo kana kuti ichavapa imwe isiriyo yavakanyora yacho. Asi vakatiwo vachange vachimirira kuti vadavire kumadhamages acho ari kukumbirwa nevamiriri vemuParliament.
Vanga vari muzvare tinomuda shoko vanoyegweta vachishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights. Vanga vachitaura vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Chirongwa chedu cheLive Talk na8pm nhasi tiri kutarisa nyaya yenhaurirano senzira yekugadzirisa gakava rezvematongerwo enyika riri munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. South Africa yokurudzira Zimbabwe kuti ive namutongi gava wekunze panhaurirano pakati pemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemapato anopikisa. Mudzimai akapfurwa marimwe zuro kuminda yemangoda kwaMarange otaura zvakaitika. Nhengo nhatu dzeMDC dzakarohwa muParamende nemapurisa dzoendesa hurumende kumatare edzimosva dzichida kuripwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Standikile Mhlanga.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 17 kuNkwenkwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ngemva kokubanjwa kwakhe kuChapa ebanjwa ngabantu bezano PF thina sithi ukukhulunywa yinduna thina sivumelana lakho nxa ekhuluma akazikhulumeli ukhulumela thina esingabantwana benduna.
Izakhamizi zakobulawayo zibuthane enzikini yedolobho namhlanje kusithombe sikamuyi umnumzana Joshua Mqabo konkomo zitshengisela zisithi zime ndawonye lenduna uNhlanhla Ndiweni.
Ukukhuluma lokho esikwenza idialogue lesiyenza iya ngokuthi umuntu uyafuna ukukhuluma noma sisemulini. Kwesinye isikhathi ungathi uyabingelela enye imemba yefemili mhlana engafuni ukukhuluma, vela silakho ukufosa umuntu ukuthi akhulume.
Amabandla ezombusazwe alobelane isivumelwano esicanda indlela yokusebenzelana ndawonye ese-Code of Conduct emkhosini wokusungula uhlelo lokukhulumisana olwe-Political Actors Dialogue. Woza Friday namuhla sihamba leqembu elicula umdumo kamaskandi likwele South Africa elibiza ngokuthi abahlanganisi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Izakhamizi zakobulawayo zibuthane enzikini yedolobho namhlanje esithombeni sikamuyi umnumzana Joshua Mqabo konkomo zitshengisela zisithi zime ndawonye lenduna uNhlanhla Mangwendiweni ohlaselwe ekuqaliseni kwale iviki ngabanakanelwa ukuba ngabebandla elibusayo lezanu PF. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngoceleyo.
UZulu wakobulawayo ubuthane lamhla etshengisela ethi umi ndawonye lenduna yentaba zinduna uChief Nhlanhla Mangwendiweni ngemva kokuhlaselwa ngamadoda azibike kuye ukuthi avela ehofisini kamongameli. Inzalo yemaNdebeleni ithe inyeke yavumela ukuba inkokheli yayo yomdabu ikhahlamezwe kungakho betshengisele. Umnumzana Mthulisi Hanana wenhlanganiso yedumiso Dabengwa Foundation ngomunye wabakade betshengisela, yena ke uthi induna nxa ikhuluma ikhulumela labo ngokunjalo bayayisekela.
Ebesikwenza namhla lapha bekukuxhasa induna yohlanga uChief Nhlanhla Mangwendiweni ngemva kokubanjwa kwakhe kuChapa ngabantu bezano PF thina sithi ukukhulunywa induna thina sivumelana lakho nxa ekhuluma akazikhulumeli ukhulumela thina esingabantwana benduna.
Qhubeke exwayisa abezanu ukuba bengathinti abazali babo ngoba bona balindele ukuvikela induna labo siko likamthwakazi.
Besinika iwarning ebantwini bezanu abagijimisa induna ukuthi bangaqhubeki bethinta obaba bethu thina sikhona. Ngababuye kithi esayizini zabo sikhulumisane nini njengesayizi zabo.
Omunye wabaqoqe lokhu kutshengisela umnumzana Josephat Mzacangulube uthi bami ndawonye le nduna ngokulwela indawo ezihlonitshwayo ezamaNdebele.
Sichasa induna yethu yamaNdebele ngokulwela indawo ehlonitshwayo esesidedwe ngabantu bezanu ngendaba le sithi yeland reform. Lamhlanje sitshela izanu PF ama youth labakhokheli bezanu PF including yena upresident uMnangagwa ukuthi fuze abe kwazi ukuthi leli lizwe ayisilo lezanu, njalo sibatshengisela ukuthi asisesabi lutho. Abuyile amathenka ayisethwela abantu khona lapho ukuthi abantu babaleke basuke khona, kodwa asisesabi lutho kade sinto esibatshela nokuthi kabalungisa ilizwe.
Omunye wezakhamuzi zakobulawayo umnumzana Brian Mbongani Netta uthi bahlangene belwela ilungelo lokukhuluma ngokukhululekileyo eZimbabwe.
Lapha sihlangene singabantu bakobulawayo, singabantu beZimbabwe, silwela ilungelo le freedom of speech. uChief Ndiweni into abamyenzayo na ayilunganga because yena engokwakhe ulelungelo lokukhuluma ukuthi yena uzizwa kanjani.
Unkosazana Shalini uHlebenkosi Charles Ndlovu wenhlanganiso ezibiza ngokuthi 1893 Mthwakazi Restoration Movement uthi bona baya bamkhankasela uNdiweni bembonga ngesibindi alaso sokumelana lohulumende.
Namhlanje besibuye lapha sizokhasela induna yethu uChief Khayisa ebuye yahlukumeza emalangeni ngabantu bemthetho labegovernment bezama ukumhlukumeza befuna ukumthathela le mota. Siyamkhankasela uNtindi wenu simbonga isibindi alaso esokumthi amlisane lobugolegole lokubandlululwa kwegovernment esiyibusayo kathesi.
Osakhulayo uAlexandra Sibanda ngomunye wabakade betshengisela namhlanje kobulawayo.
Bengikhona ukuzotshengisela ukuthi ngiyasekela konke okuchiwo yinduna uKhayisa ngoba ukutsho konke lokhu emele isisemathebeleleni.
Inzalo yemandebeleni ibibuthene lamhla kobulawayo itshengisela isithi imindawonye lenduna uNdiweni imsekela kukho konke. Lokhu kungemva kokuba uNdiweni ehlaselwe ngabantu abanakanelwa ukuba ngabebandla leZANU PF ngoba emelana lohulumende evikela intaba yentaba zinduna ukuba ingabelwa nguhulumende emuntwini ngoba ingeyomdabu lamasiko abantu balesisigaba. Abantu bakhuthaze induna ukuba ime isibindi iqhubeke ilwisane lobugwelegwele lemisebenzi yenkohlakalo enziwa nguhulumende bethi labo bazimisele ukumandawonye lenduna. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo. Ngingubathabile Masuku.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Amabandla ezombusazwe aselobelane isivumelwano esicanda indlela yokusebenzelana ndawonye ese-Code of Conduct emkhosini wokusungula uhlelo lokukhulumisana ole-Political Actors Dialogue eHarare namuhla. Umongameli Emerson Mnangagwa ugcizelele kulomhlangano ukuthi uyalalela amacebo avela kwabanye awokuthuthukisa umnotho welizwe. Umeli wesigodlo se-South Africa eZimbabwe uMnumzana Mphakama Mbete unike isixwayiso sokuthi kube lomlamlankunzi ongathathi uhlangothi kulezi inkulumo. Ezinye iziphathamandla zamabandla ehlukeneyo ezikhulume kulomhlangano zigcizelela ukuqakatheka kokukhulumisana zigoqela uMnumzana Brian Mtheki, uNkosazana Thokozani Khupho we-MDCT, uMnumzana Lovemore Maduku we-National Constitutional Assembly kanye loNkosikazi Lucia Matibenga we-People's Rainbow Coalition okhokhela ibandla le-People's Democratic Party, labanye abagoqela uMnumzana Selo Maselo Nare owe-Committee ye-National Peace and Reconciliation. Isikhulumeli se-MDC uMnumzana Jacob Mafume utshele iStudio 7 ukuthi ibandla lakhe aliphathekanga kulomhlangano njengenjayelo ngoba kufanele uMongameli Mnangagwa akhulumisane lalo ngokwalo njengoba kuyilo elathola usekelo oluningi kukhetho olwedluleyo. UMnumzana Chamisa waloba iziqondiso ezinhlanu za lezi nkulumo ezigoqela ukuthi kube lomlamlankunzi ongathathi uhlangothi. Amanye amabandla aphuma kulomhlangano abalisa iBuild Zimbabwe Alliance ekhokhelwa uMnumzana Noah Manyika, iAlliance People for People's Agenda kaMnumzana Nkosana Moyo kanye loMnumzana Daniel Shumba. Ukuzwa okuningi ngalolu daba sixoxe loNkosikazi Lucia Matibenga oqala ngokuchasisa akwethulele lomhlangano.
Engathi ngikutsho ukuthi asingeke sahlala silokhu esikhuluma ngokhetho. Ukhetho lwaba khona ngomnyaka owadlulayo. Okwamanje asikhulumeni ngenqubela phambili esingathi ngesiNdebele i-development. Asikhulumeni ngokubona ukuthi singathuthukisa njani impilo zabantu beZimbabwe. Singayenza njani
ukuthi lathi imbono yethu lamaphepha ethu esikade silawo kumncintisano okhetho last year singathatha yini amanye amacebo siwafake sizame ukucebisa labo abaphumelelayo kuthetho.
Ubungabe usitsho lokhu kubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nesenchamisa yini?
Hayi, ngithanda ukuthi ngilandule khonokho bengingakhulumi ngomunye umuntu, bengikhuluma ngokuthi sagijima thina kukhetho kwaphuma kwaba le mpumela eyaphuma. Khathesi sesiphumuza amaphiko sesikhuluma nge-development. Angizange ngikhulume ngabanye abantu.
Iningi lithi ngabe le bandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nesenchamisa lalo likhona kulezi nkulumo. Ubona siqhubeka kuhle lanxa bengekho.
Into emele inanzelelwe ngeyokuthi akulamuntu ongathi nguye olemonopoli yokukhuluma. Okwesibili, ukukhuluma lokho esikwenzayo, i-dialogue le esiyenzayo, iya ngokuthi umuntu uyafuna ukukhuluma. Noma sisemulini, kwesinye isikhathi ungathi uyabingelela enye imemba yefamily mhlana engafuni ukukhuluma, vela silakho ukufosa umuntu ukuthi akhulume. La njalo lalo ongafuni ukukhuluma kanalo ilungelo lokumisa laba abafuna ukukhuluma.
Ungathi kumqoka okukhulunywe ngomongameli alitshele khona kuyini?
Usitshele ukuthi uzimisele. Usitshele ukuthi njengoba watsho mhlana we-inauguration yakhe ukuthi uzalalela, uthi uzabe lokhe lokhe esifaka leso leyo commitment yokuthi uzaba ngumkhokheli olalelayo.
Lo ngonkosikazi Lucia Madibenga okhokhela ibandla le-People's Democratic Party elikumanyano we-People's Rainbow Coalition ekhokhelwa ngonkosikazi Joyce Mujuru. Kubikwa kufe abantu ababili kwalimala abambalwa ngemva kokudutshulwa ngabalinda endaweni ezilemigodi yamatshe aligugu amadayimana awenkampani kahulumende eZimbabwe Consolidated Diamond Company eMarange esabelweni seManicaland. Lokhu kwenzakale ngolwesibili olwedluleyo, abantu laba besetheswa umlando wokwemba amadayimana ngokungekho emthethweni. Kodwa omunye wabadutshuliweyo balimala unkosikazi Linda Mlambo uthi yena labanye bakhe bebengelani lokwenjiwa kwamadayimana njengoba babeseguswini elingekho phansi kwenkampani ye-ZCDC bezithezela inkuni. Ekhuluma esesibhedlela seMtare General lapho agijinyiselwe khona, utshele Studio 7 ukuthi odokotela bafumane elo hlamvu esiswini bahle bamhlinza. Kodwa isikhulumeli senkampani yeZimbabwe Consolidated Diamond Company umnumzana Shuka Chakonda utshele Studio 7 ukuthi ngolwazi alutholileyo kubikwa kufe umuntu oyedwa hatshi ababili. Abakade besemba amadayimana ngokungekho emthethweni uthi baqale ukulwisana labalindi laba bezama ukubabonisa ukuthi abakwenzayo akukho emthethweni, kodwa babona sebekhulelwa okubenze bacina sebesebenzisa imibhobho ukuzivikela. Live talk lamuhla sikhangela inkulumo phakathi kwamabandla ezombusazwe ezokuzama ukulungisa inkinga yesibhekane lelizwe okwamanje. Thumelani text message kunambolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukulwisana okuqhamuke phakathi kwabebutho likahulumende wakwale Afghanistan lamalwe cacha alwisana labo awesimuslim awedlulisa amalawulo abeqembu labesitaliban kuchiye kubulele amasosha alichumi lesikhombisa esigabeni seHelmand kwalinyazwa kakubi abalichumi lane. Ngesikhathi umongameli Donald Trump eqinisa impi yakhe kwezokuthengiselana ngokukhweza imithelo yempahla kwele China engena elizweni lakhe, elinye lamazwe elizabhekana nobunzima ngale impi yeChina leMelika ngomngane walo ele South Korea. Umnotho weSouth Korea ugxile kakhulu ekuthengiselaneni lamazwe omabili eleChina leMelika, ngakho ke lalo lizathinteka ngalempi yemithelo. Ingcwethi ezicubungula inhlala kahle abantu zithi abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu bayehluleka ukulwela abesifazana abaphatheka kwezombusazwe eZimbabwe. Lezi nhlanganiso zikhetha ukuzithulela lapho inkokheli zesifazana kumabandla ezombusazwe zihlambazwa, okufana lokwehlele unkosazana Thokozani Khuphe osehlala ebizwa ngamagama amabi ngenxa yesinqumo asithathayo kudaba lwebandla leMDC. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi lalezi ngcwethi zisole kakhulu ukwenza kwabenhlanganiso ezizithi zilwela ilungelo labesifazane kanye labaphatheke emikhankasweni yokuthuka abalesifiso sokuncintisa ezikhundleni zobukhokheli kwezombusazwe ngoba bengabesifazane, ikakhulu lapho bephambana loba uphikisana labesilisa abasekelwa ngabaningi. Enye yalezi ngcwethi ephatheke kwezokucubungula kunhlangothi zomculo lenhlala kahle yabesifazane, unkosazana Joyce Njenje Makwenda, uthi abenhlanganiso lezi bakhanya belezinye injongo ezehlukene lalezo abathi bangazo zokulwela amalungelo abesifazane.
Kutho ukuthi abahambelanga kuyamelela umama, abakwazi ukuthi labo kusasa bazahlambalaza. Kumele bakwazi ukuthi khona bona isikhundla lezo abalazo bamele babafacilitate ukuthi abanye omama ngabahlaselwa.
Abenhlanganiso yesebenza labesilisa ukubabonisa phezu kokuqakatheka kokuhlonipha amalungelo oluntu kungakhathalekile ukuba ungowesilisa loba owesifazane. Men of Vision, Purpose and Valor, MVPV, baveza ukukhathazeka phezu kokuhlambalazwa kwabesifazane, kakhulukazi abakumabandla ezombusazwe lapho bethe bangena ezikhundleni zobukhokheli. Lokhu kufakazwa ngumfundisi Lomusa Mthethwa, elinye lamalunga enhlanganiso ye-MVPV.
Sikhuthaza ukuthi abantu bahloniphane, ikakhulu kubomama, inxa yokukhanyela kubomama. Asikhuthaze ukuthi abantu abangomama bakhanyelelwe phansi kumbe bathethiswe.
Uqhubeke ethi kuqakathekile ukuthi abantu bazi ukuba uNkulunkulu akakhangeli ukuba umuntu ngowesifazane loba owesilisa.
UNkulunkulu usidale sonke njengabantu bakhe, akazange ukuthi lombe unjani lombe unjani. So fanele ngikhangele ukuthi umuntu wezimama kumbe wesilisa fanele umuntu ahlonitshwe ngalokhu alakho indlela lokhu akwanisa ukuthi akwenze.
Umlawuli wedale lephalamende u-advocate Jacob Mdenda uthi ukuhlambazwa kwabesifazane yikwephula umthetho.
Ngomthetho utshona kumele sihloniphane, umuntu wonke waphiwa ubuntu obugcweleyo okuqala uNkulunkulu, okwesibili isisekelo sombuso welizwe. Yikho sithanda ukuthi lokhu sikuhloniphe ukwenzela ukuthi omama laba abazimiseleyo ukuthi bangene kwezepolitiki bakhokele banikwe ithuba njalo basekelwe.
Umdenda uthi kungenxa yokusolwa kwabesifazane osekubangele ukuba besabele khatshana noma nje befisa ukungena kwezombusazwe. Uxwayisa abesifazane ukuba bangakhohlwa ukuba okwehlela omunye wabo namhla kulakho ukubehlela labo kwelakusasa.
Kwesi sikhathi kwenziwa ukuthi umhawu, sonke sifuna ukuthi sibe ngabakhokeli, kodwa nxa uzimisele ukuthi kube lelunga lebandla elithize, ngoba lelunga elithanda ukuphakamisa inkokheli, ngoba kusasa lawe ingxenye yebandla zizawuthi sikhokhele, uzadinga ukuthi abakulandelayo bakusekele ukwenzeka ukuthi uqiniseke ube ngumuntu ozaphatha isikhundla sakhe ngobubelo.
Unkosazana Abigail Mpambi, umqondisi wenhlanganiso eqhuba imikhankaso yokufundisa uZulu ukuthi azwisise isisekelo sombuso owe hashtag this constitution, uthi kuyisimanga ukubona abenhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazane bezithulele bona bekhangelelwe ukuba basole okwenzakala kumakhuphe.
Thokozani Khuphe is not the court. Njalo ungakhangela kuhistory, MDC in particular, kayisuye waqalisa nje indaba naleyo ukuthi abantu bengazwanani ibandla leli liqhamuke. Namhlanje abantu bagijimisa ukhuphe, bathethisa ukhuphe. Kuphe is not the court. Abantu eZimbabwe kumele sifunde ukuba tolerance.
Yehlule imizamo yokukhulumisana leziphathamandla kunhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazane, amalunga esifazane amela izigaba edalela eParliament ngaphansi kweMDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ukuzwa imbono yabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Abaqeqeshi beqembu lenguqu eleHighlanders bathi bona babambene loba nje kulamahungahunga athi kuloko dlana izithende okuthile kuleli qembu. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leHighlanders lizadibana leRentals ngensonto lidinga ukunqoba kwakuqala selokhu kuqale imidlalo yelonyaka yesigaba seCasilaga Premier Soccer League. Abafana bebhozo sebedlale imidlalo eyisikhombisa njalo balemiklomelo yemine ngemva kokuba ngutshikilo bhanqa emidlalweni emine banqotshwa emidlalweni emithathu. Lokhu kudlala kube kwenziwa liqembu leHighlanders sekudale ukuba kube lokucabangelana okukhulu kuleli qembu. Njalo emavikini edlileyo kuye kwaba le nkulumo ethi ucatshangelwa ukuba iqembu leli libotshiwe. Ensukwini ezisanda kwedlula kube lo daba oluphume emaphephandabeni oluthi kule mizamo yokugenqula Qeqetshe uMadinda ngomunye wabasekeli bakhe. Kodwa uMadinda uthe lokhu akusilo qiniso, yikho ebuye labo abanye bakhe emhlanganweni oqhutshwa maviki wonke lapho axoxisana khona le ntatheli zemidlalo. Ekhuluma le ntatheli zemidlalo, omunye wabasekeli bakaMadinda uBekuthemba Ndlovu uthe yena udaba lolu luyamdanisa kakhulu ngoba lungamanga luhlaza tshoko.
Umsebenzi kaTM uzawufunda njani kungumuntu nditi ngizofunda. I don't know ukuthi uvela ngamadoda, which means i-career yami le-stopper. That's why it's the evidence. I'm going to have to say, if I mean I did something wrong, I have to have evidence. Then my career stops. I will be able to play tennis. Not to go to the end of the game. I'm going to play career is me. How will I coach the national team? I'm going to play the national team under 20. What in the run?
Esekhuluma phezu kwendlela iqembu leHighlanders elidlala ngayo uMadinda uthe sekuseduze ukunqoba kwalo.
Inyizaba lomnyama. Nibe nenhloni lokuthi isilise interview after that. Abafana bafuna ukukrusha whatever can be crushed. Sinawo ama majors esesiwafakile, but i-focus yama players is to try. They are equally worried.
Imidlalo yeviki lethoba mnembili izaqala kusasa ngomgqibelo lapho intshantshu zanyekenye iqembu le-FC Platinum elizadlala khona neqembu leze-PC Kariba ngasemandava. Ngiyimele iStudio 7 ngokobulawayo ngingu-Joseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Ukuhlelo was a Friday lamhla sihamba leqembu elicula umdumo kamaskandi likwele South Africa elibiza ngokuthi abahlanganisi lona elisanda ukwethula idlalade lalo lesihloko esithi umakoti wemizi yonke. Untungameli Nkomo Studio 7 usethulela lolu daba.
Yes, I'm sure this is what I will have. Woman in Kumbu to me. Well, I will tell you. Yes, I will be able to
Leli lidlalade labahlanganisi elakuqala njalo lilengoma ezilichomi ezigoqela le eyosizi ethi ukufa. Iqembu leli libunjwe eminyakeni esanda kwedlula ngabaculi ababili abathi uMvumeni yena ovela eCholojo kanye lensizwa yeGwanda uMjikisi. Nangu uMvumeni echasisa ngemvelaphi yabo.
Lo okhulumayo ngokuthula Mtombeni
osesaziwa ngelikamvumeni lapha emculweni oqhamuka etsholotsho esigodini sakobhondo. Kusho ukuthi ke mina ukufika kwami emculweni ngifike ngo-2017 lapha engathi mangifika khona ngasenhlangana lesizwe esiyibambe sonke igama layo engu-Ishumayel Moyo edume ngelikamjikisi yona ezalwa eGwanda esigodini sasemaphane.
Siphume osizini singene othandweni. Nansi ethi ubuhle bentombi.
Ubuhle bentombi ayisha ngawusinga kodwa indlela isiphethe kahle. Ubuhle bentombi ayisha ngawusinga kodwa indlela isiphethe kahle. Ubuhle bentombi ayisha ngawusinga kodwa indlela isiphethe kahle.
Vumeni ebengalithola ngapi idlalade lena abangathanda ukulithenga njalo elina njengeqembu litholakala njani?
Siyatholakala ku WhatsApp, sitholakale na ku Facebook, siyafonelwa futhi. Oke mabe fona mhlawumbe bangafona kule number yethi yona 0644692584. Siphinde futhi sitholakale ku 0710557049.
Hayi isikhathi sesidliwe ngumangoye tshahalezansi. Siyabonga liqhubeke libambe kanjalo. Umnandi impela umculo wenu.
Hayi kulungile siyabonga Nkomo.
Baphuma ke enkundleni abahlanganisi ngale eyokholo ethi amaZulu.
Liqembu lelo elicula umdumo kaMasikandi likwele South Africa kwizizalwane zeZimbabwe elizibiza ngokuthi abahlanganisi. Izakhamizi zakoBulawayo zibuthane enzekini yedolobho namhlanje esithombeni sikamoya umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo zitshengisela zesithi zime ndawonye lenduna umnumzana Nhlanhla Mangwendiweni. Amabandla ezombusazwe yalobelane isivumelwano esicanda indlela yokusebenzelana ndawonye se-Code of Conduct emkhosini wokusungula uhlelo lokukhulumisana ole-Political Actors Dialogue. Olivalelisayo ngusithandekile ngikhona pha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.